mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 12/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti vari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi nemumwe akachibata kubva kune mumwe munhu ari munyika anotozikanwa zvekare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mashanu nemumwe, 51, uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri, 200,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vachidarika zviuru zvishanu nemazana mashanu, 5,500. Vapora vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe, 91,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nemana, 7.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni maviri. Vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana rine gumi nezvitatu, 113,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana zvine gumi nemasere, 418,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu, 3.5 million. MDC Alliance anotungamirwa naNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Mapato aya anoti acharamba achienderera mberi achipikisa ZANU-PF murunyararo kuitira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe ekupuma roi vanopikisa ZANU-PF ivo vasina mhaka yavakapara anokashikamadza bato ravo. Vashachwayo vanoti zvinokashamadza veruzhinji kunzwa mashoko akadai. Panguva iyo munhu wese ari kutarisira kunzwa kuti nyika ichabuda sei mumatambudziko ecovid-19, nzara, kushayikwa kwemafuta edzimotokari nekusafamba zvakanaka kwehupfumi.
Vanhu vanonga vakatarisira kuti vatungamiriri ndo vanofanira kuuya nemhinduro mukutambudzika kwavo, asi vatungamiriri vacho vakuuya pazvivhitivhiti zvenyika yese vasina mhinduro. Vane mhinduro yekupomera, vane mhinduro yekutaura zvemakuhwa kuti ndakazonzwa kuti pamainhingi vanhu vakadya nenyama nezuro, ndakanzwa kuti pamainhingi baba nhingi vakazouya nehugu nezuro, vachitaura kuti takanzwa makuhwa kuti hurumende ichapandukirwa. Zvinoratidza zvega kuti chavanokoshesa mukati moupenyu hwavo, chavanokoshesa ivo seZANU-PF kutonga kwavo.
Munyori mukuru MDC yamuzvare kupe vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harisi kuronga hondo asi kuti rinoda kutora masimba pachishandiswa sarudzo.
Saka ava vanoshanda nana Kasukuere, nana Jonathan Moyo, nana Joao, isu hatinei nazvo. Isu chatinoda kutora nyika ino tichishandisa zviri pamutemo, tichishandisa constitution, mavoti ewanhu. Ndokusaka tichiti tinoda kuti pave nesarudzo dzakachena, ruzhinji rweMDC rwovhota.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Sikumalo, vanoti vakakashika madzwawo nemashoko avakazembe. Vanoti masangano avo anoshanda zviri pamutemo uye hapana kana nengo imwe zvaiye Crisis in Zimbabwe Coalition ine chinangwa chekupidigura hurumende.
Saka kubuda vachitaura kuti civil society organ, pane civil society organizations aripo ari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo yatingati pachirungu kuu. Mashoko enhema iyayo vanoita kuu tinovaziva muno muZimbabwe. Takaiona kuu ichiitika muna 2017 uye vakaiita vanozivikanwa. Hazvisi zvinhu zvekuti tingaspekulate kana kuedza kufungidzira. Vakabvisa vamugabe pachigaro zvisiri pamutemo vanozivikanwa.
Vachitaura muHarare nemusi wechipiri manheru vakazembe vakati paive neurongwa hwekuda kubvisa hurumende uhwo vakati hwaitungamirirwa nevamwe vakuru vakuru kubva mumapato anopikisa chikwata cheG40, dzimwe dzisondo dzemuno nedzekunze pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Vakazembe vakadoma mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scholar, vaimbove murongi wemusangano muzano PF vaSavior Kasukuere, muparidzi vaTalent Chiwenga, sevamwe vavanhu vaive muchirongwa chekuda kupidigura hurumende icho vakati chaitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze. Asi masangano akazvimirira nemapato makuru anopikisa anoti mashoko avakazembe akafanana nemunhu ari kutsvaga uta mugate chaimo. Zvichakadai, dare pamusoro rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa neMDC Alliance yekuti muzvare kupe nechikwata chavo vabude pamuzinda weMorgan Tsvangirai House uyo vakatora svondo rapfuura. Imwe onyaya ichanzikwa nedare iri inyaya yakakwidzwa kudare iri nava Ian Makone, vanove mumwe wematrustee emuzinda uyu, apo vari kuti kambani yavo yeHarvest House Limited ndiyo muridzi wemuzinda uyu kwete MDC. Asi vamonzura nevamwe vavo vari kupikisa vachiti MRT House yakatengwa nebato ravo kuma 2000.
Imba yakatengwa kuma 2002, ndiyo zvinoratidza magwaro iwayo kuti registration yakazotransfer yakaita kuma 2002. Asi imba yakatengwa nemari yakanga yawanikwa muna 2000. Political parties finances.
Muzinda weMDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatenda ibiti nava Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mokunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti navamangoma vakaita nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato izvo zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLifonic Enterprises iyo yaive yavabiti vaMangoma navaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani reHarvest House Limited. Vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber naReverend Tim Nail panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nyaya huru inofanirwa kunge ichigadziriswa nehurumende nekukasika inyaya yemihoro yevarairidzi, iyo inonzi nesangano iri yadzikira zvikuru zvekuti haichakwanisa kuraramisa murairidzi. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti pari zvino murairidzi ari kutambira mari yakaenzana nemadhora $35 nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Iyo mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yave pamadhora emunyika zviuru zvinomwe kuti ikwanise kungotenga chete zvekudya pasina zvimwe zvese zvinodiwa. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemana emari yekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi Professor Paul Mavima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGundani.
Nyaya huru inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende yedu yomuZimbabwe inyaya yemasalarizi yemuhoro wevarairidzi vemuno muZimbabwe. Mari inotambira murairidzi muno muZimbabwe yadzikira zvokusvika pa$35 tichitaura pari zvino. Mari iyoyi imari yokuti kana takatarisa mari yomuno muZimbabwe murairidzi anotambira mari isingapfuuri 3000 RTGS kana ZimDollars pamwedzi. Iyo mari inodiwa yakataurwa nevanotipa mafiga emari vanotiudza kuti ivo mari inodiwa inofanira kunge ichisvika kuma7000 RTGS kana kuti Zimbabwean dollars, iri mari inongokwana chikafu bedzi, inongori bread basket.
Takanzwawo svondo rino zvichinzi hurumende ine musangano wetripartite negotiating forum wayanga ichitarisirwa kuita nevamiriri vevashandi vehurumende iriwo svondo rino. Pane chatichafamba here pamusangano iwoyo?
Iwo musangano watakambonzwa uchitaurwa nehurumende, vanhu vese vakanzwa kuti hurumende yakati tichaita musangano svondo rino. Hatisati tanzwa nezvavo. Zvanga zvakakosha kuti misangano iyoyi iitwe pachine nguva uye vanhu vasangoudzwe zvemisangano inotora nguva kuti ibuditse mari. Dai zvaigona paita nzira yokuti hurumende ingokaruka yagadzira nyaya dzemuhoro wevarairidzi pasina kusangana kwemazuva akareba nenyaya yokuti mitengo yapenga.
Tiri kunzwa hurumende ichitaura nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro musi wa28 July kunove mwedzi unouya. Imiwo sangano renyu reZimuta rakamira papi panyaya iyo yekuvhurwa kwezvikoro?
Panyaya yokuvhurwa kwezvikoro, isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kushanda pamwe chete neMinistry yePrimary neSecondary Education nokushanda pamwe chete nedare reParliament tichivachenjedza nokuvayambira kuti zvikoro zvinofanirwa kungovhurwa kana nguva yasvika yokuti zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichigadzirirwa muzvikoro zvinoenderana nedambudziko ratinaro reCOVID-19 zvigadziriswe. Anonzi maPPE nechirungu iyaya, zvese zvinodiwa, mishonga inodiwa kuti inge ichishandisiwa kuti chikoro chinge chiri nzvimbo yakashambidzika, zvinge zvaunzwa nehurumende. Hazvigoni kuti zvikoro zvinzi vashandise mabhajeti avo echikoro iwo asipo, mari yacho isipo, kuti vaite gadziridzo idzi dzemaPPE, gadziridzo dzekutesta, gadziridzo dzakasiyana-siyana. Izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Union ZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano masere anomirira varairidzi nezuro akaendesa gwaro kudare repamusoro redzimhosva achikumbira kumiswa kwekunyorwa kwebvunzo dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa30 Chikumi. Masangano aya anoti izvi zvisaitwa kusvika zvese zvinofanirwa kuitwa kudzivirira varairidzi nevadzidzi kubva kucoronavhairasi zvagadziriswa. Gwaro iri rinodoma Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo yePrimary neSecondary, bazi rezveutano, Civil Service Commission nebazi rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mutungamiri weAdhus vaObed Masaraure vanoti gwaro iri riyatambidzwa kuvanhu vakadomwa mariri nhasi chishanu.
Tabva kunosiya mapepa chikumbiro chatiri kuisa chekuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni emuna Juni, ayo atiri kuti achazokonzera kupararira kwedenda reCOVID-19 iro ringazoparadza upenyu hwevanhu vakawanda. Sezvo pasina matanho atorwa nehurumende kuchengetedza upenyu hwevana nevarairidzi paunodzoka kusikoro, ano vematanho atata nenguva tichikumbira. Saka mapepa ataisa kumatare achazenge achizoiswa kune vanofanirwa kutipindura, vanofanirwa kupindura chikumbiro chataisa kumatare vachazoita vachipiwa mangwana.
Vanofanira kupindura ndavapi vamadoma?
Zimbabwe Examination Council ZIMSEC, tine Ministry of Primary and Secondary Education, tinewozve Ministry yePublic Service, tine iyo Civil Service Commission, toitawozve boka rive Ministry yekubata mari yefinance. Vatiri kutarisira kuti vachange vachipindura panhona dzatiri kutaura dzatiri kuti kana dzisati dzagadziriswa masamanishonda amire kunyorwa.
Zvimwe zvirungwaro ramaendesa kudare rapamusoro redzimhosva ndezvipi?
Tikukumbira matare kuti amise kunyorwa kwemazamanishoni kana hurumende ichinge isati yagadzirisa nyaya yepersonal protective equipment, isati yagadziriswa nyaya yekuwanikwa kwemvura yekuti vana vageze maoko, pasati pagadziriswa nyaya yekutestwa kwevana nevarairidzi muzvikoro. Zvekuti muzvimwe zvatiri kukumbira kuti kana zvisati zvagadziriswa, hurumende damatare amise ZIMSEC kuunganidza vana vachinyora mazamanishoni, nekuti zvichakonzere njodzi yakakurisa paupenyu hwavo neupenyu hwevarairidzi. Ndo chatikati ndodonzo guru riri mugwapa gwaro yedu achaendesa.
Gwaro iri rabva kusangano renyu badze here kana kuti makasangana namamwe masangano anomirira varairidzi?
Takabatana nemamwe masangano anomirira varairidzi ese, tiri kushanda tiri pamwe chete. Vakangotenderawo kuti isu satuzi tinyore gwaro rekutanga ravara kufundika David, chingori chiwirirano asi raigonangonyorwawo chero neumwe.
Asi hurumende yakabva kare ichitaura kuti haina mari yokutambirisa varairidzi, mari yokunze, madhora okunze ekutambirisa varairidzi.
Hongu tinoziva kuti mari vanayo, tichitarisa upfumi hwachina hwosenyika, tichitarisa mari zhinji dzavanobata, tichitarisa marisits avanowana ekuexpota zvino, tikatarisa mari iyoyo murijeni muno mari yakatoti wandisei chaizvo. Mari iyoyo chainongoda ndeyekuti ikosheswe kuti angatange kupiwa ndiani. Dambudziko ratangoita nderekuti iri kuperera kupiwa mumaoko evashoma, vachimba vadya yakawandisa vazhinji, tichisara tisina kana chimedu chatawana. Saka isu tirikungokumbira kuti vazhinji dzavanokohwana vangotora chimedu chiduku doko vatipiwo, zvekuti tidye nemhuri dzedu dzisafe nezhara sezvadziri kuita, dzisaswere dzichigwesha zvadziri kuita.
Hurumendewo inoti vana vanofanira kunyora bvunzo dzavo, saka vachiti vanoda kuzurura zvikoro zvine makirasi evana vari kunyora bvunzo vagozovhura zvimwe zvikoro zvese mushure maizvozvo. Chiya munoshora ipapa apa chii?
Isu hatina kumbombira taramba kuti mazamanishoni anofanirwa kunyorwa. Chatiri kungotaura ndechekuti hurumende ngaitaure kuti yawana mari yakawanda sei yekutenga zvatiri kuda kuti zvitengwe. Zvatengwa here? Zvavepo. Mari yekubhadhara varairidzi yavepo. Zvikoro zvedu zvodi zvovhurwa. Hondo yatinayo haisi yekuti zvikoro ngazvigare zvakavharwa. Tinotoda kuti zvikoro zvivhurwe, asi tiri kuti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa ngazvigadziriswe.
Avo vange vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti idzokere mukushandisa mari dzekunze dzaimboshandiswa munyika kuti zveupfumi zvimbogadzikana. Mufinancial Gazette nyakare hurumende inonzi yakasara isina mukana kunze kwekukanzura chibvumirano nekambani yeDrugs Consulting, iyo yakanga yapiwa tenda yokutengesera hurumende zvokudzivirira coronavirus kana kuti personal protective equipment. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti musi wemuvhuro uri kuuya 15-10 izuva rokunamata nekutsanya muZimbabwe pamusoro pedambudziko recoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio 7 apo sitati tapera kosti ndeni ini ndorwadzwa nezvekuzvipapo hedu vevana vashungurudzwa vemaopposition ava. Handizivi kuti zano inoda kuzotora sekuti ndivo vakazvarwa kwasinga nyika here kana vada kuti vatungamira voga here. Asi chanda kuona chango ndiwa para pache kuti kurudze mbure Zimbabwe ndechekuti kufunga maopposition parties nema lawyers varikuda kungosumba sumba. Ndira kusvika pa police station pa central pa kuti aiwa zvitazvona kuti nini munyika muno hamudi opposition muno. Sapira ko maopposition leaders aya pa central police vosungwa moyo yavo ifare. Kuzana kungosungwa zina bonus sina mhosva. Saka vanhu va Zimbabwe vati simuke. Hai zana yauda kuchairira mandoro wadzesha.
Mavadiko chamare studio 7 makadiko I'm blessing Zulu koma jonga vese nevari tore nawe dona taura ishava kuZimbabwe kuti nokutenda ine basa ramunotitira vanaka iyi ndinovimba dai mugara makatsunga sematsungira makaita tichingochamisa chiri chete ko iyo zvari inogoda kuvhunduka inogovhunduke ichisunga vanhu MDC kuvhunduka chatikwatara hunge negaturi kwazvinotarira kuti chiripo chiri chevari kutya ivo vari kugonzana chamisa vazozari vakazviona chamisa iyo chamisa ndiyo unotonga ngavangoti chamisa atonga vakapinda muofisi temu yavo yakutopera vasina zvavati vaita wambotonge munanga kwachangotonga chete kutocha vanhu ndichari kugona kutocha vanhu chete chichi hapana zvimwe zvinhu zvari kugona kutirira mwanobisira mazuva angu iwani.
Mamuka sei vanhu pastudio 7 mamuka sei ya toda kutaurawo zvangu panhau nekutika mukati menyikaye kwedu zvinoitwa navamunangagwa izvi hazvina kumbosiyana nekudzingirira suriya singabati isusu tiri vanhu vachamisa chamisa hatifi takamusiye chiro zvodi end afokatibata nekuti zvavari kutiitira tikuzviona vakutotiwedzera kutimude more kuwedzera kumuda kudarika zvavari kufungidzira iri pano zvangu pasouth africa apa ndo pandiri panapa south africa zvichanga ndingataura nekuti mondi dzezanup f dzinouraya ndodziziva kubva kudhara ya saka ndonozvinatinawo maita masa
Mwadi wa shamaro ya studio 7 ni mizara kundoto zi mchobezi ndo dango kutuendea ene na uza mungo tipo ndo choku wadi mungo kundi odaye mwaratu chengeta paneo uweru wadaye kutekeshira pasirisi ene ae niku kakuru wadza zisinga itene na uya kaitu wana kupe na komishi na ngonzoa awana basa ni shido zeewa na Zimbabwe ndofunga kushupika kwedu kwa tunu ya itatu masango kuno wafadza funga kwangu ndaifunga kuti dai MDC Alliance akaita Kauto Wende aenda unodzingo ma members e ZANPF almost kana 6 and tora kuti mudenda anozvibvuma here izvozvo anodzinga here vanhu MDC Alliance vanga sei kudzinga member of parliament veche we ZANPF timbogona kuti zvinoita here how come kuti munhu MDCT anonodzinga member of parliament MDC Alliance mana tikutungamirwa nemapopo koma Muna kwa tine nda tongo zungaya tipa mweche pa njibe mweche Pasa wango da utu wanezi Zimbabwe tingo batan Kuna vili domino ya Ata chungo ita zoe penis Peni ne beba azibatanish Tungo tingo batan tingo wisa kumusheko u Dio uti vili domino iti
Makadi hapo pa studio 7 Aywa tina kutenda hii nebasa gurura mwuru titira Kutitumila mashoko ikuti tinzwe kuti kumba kuZimbabwe uko chii chiri kuitika aiwa tinofara rambai makadaro ndachida kuti ndipindure zvangu amai avo kuda vakataura nezuro kana kuti marimwe zuro wanga ari uchema-chema kuti vakomana dai mabhodha avhurwa hongu mabhodha anogona kuvhurwa asi dambudziko riripo ndiroro rekuti coronavirus kunetsa kwairi kuita muZimbabwe zvikungonzi chete munhu ari kudzika kusvika pabhodha ari kubva atonzi wedza kune motikari yako mungava muri mubhazi motoenda ikokoko kwamunonovharirwa kwamunenge muchindotestwa hakuna munhu ari kusvika kumusha kune mhuri yake ndozviri kurema ende vanhu vacho ivavo vari kutotora nguva yakareba Zimbabwen government handitombonzwisisi kuti inofunga sei aiwa ini chandingatocheme ndechinoticho dai korona yapera zvinhu zvatanga kudzokera panormal maita enyu vateereri tiri kutendai nebasa rese ramunenge muchiita zita rangu ndonzi visa ndiri kumupumalanga Nelspruit south africa
idzoko dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa pa Intelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muimbi wechidiki Damascus the Afro Guy uyo akanetsa mazuva apera nekambo kanonzi Kwende abura mumwe mutakunanzva unonzi Zororo uyo akaimba nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika madzibaba Nicholas Zakaria. Ngati nzwei hurukuro yaaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Hey, hey. Dama ni a lecture bagaeta kupamba hakuna akavakasvika bagaeta kudana hakuna akavadaira bagaeta kumanya hakuna akavakasvika bagaeta kuchema hakuna akavadaira zvinhu zvaoma mudzimba iviri iri kungodzimba zvaita tichipera dzimba
Zororo rinakidza vanhu mukoma. Handizi kuti nyaya kuti panga paina mudhara Nicholas here kana kuti handizi nyaya kuziva ipapo bada response yacho iri ku encourage zvisingaite.
Saka makakwanisa sei kuti mukumbire madzibaba Zakaria kuti vange vachiimba nemi muri muimbi wechidiki ari kutotanga wakusimukira kudai?
Ah, madzibaba Nicholas munhu ari simple, ari easy kushanda naye, ari easy kuapproach. So ndakavanzwisa zvandakamboita before. So hazvina kunditorera nguva yakareba kusvikira vati yatishande tese. Saka ipapo ndobva zvakatozongotangira, ndobva tazongoitawo idea yezororo, ndobva vangondibatsira vakandikorekta-korektawo, ndobva tatoshanda tese.
Iko zvino pane dzimwe here dzimbo dzamuri kubika?
Ah, masongs aripo mukoma. Tanga takamarekoda before lockdown zvekuti even kusvika next year anenge achingobuda but haazodarawo because mamwe anoda mavhidhiyo and hatisi kukwanisa kumashuta mavhidhiyo acho right now.
Tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you mukoma Blessing. Mova nezuva rakanaka.
Chidiki Damascus the Afro Guy achitaura parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7 kambo kamanzwa akanonzi Zororo kaanoimba na madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hatisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvetime nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.